parizvino hatisati tatanga kubatsira vanhu nokuti mapartners vedu vanga vasati vatanga kushirilisa madzakazvifanira kwezvibuda saka tichida kungopedzisa hedu mabhajeti edu kuti tigozotanga kutanga kuti tichipa vanhu chikafu
rubatsiro rwupi rwamuri kutarisira kuti munge muchipa vanhu
gore rino tiri kutarisira kuti tichapa vanhu rubatsiro kwatiri kuda kuenditanga tichibatsira nemari rather than kuva pachikafu nokuti ongororo netsvakirizo inenge itaridza kuti kupa sadza chete is not the only solution inogona kupuwa kuvanhu umwe munhu anogona kuva aine rimwe dambudziko raanenge aina rinenge ida kubatsirwa nemari zvakaita kana school fees kana kuti urwere zvozopa kuti munhu kana achinge apiwa anogona kuchibatsira kuti aite zvaanenge achiona kuti zvine kodze kuti azviite muupenyu hwake
muri kutarisira kuti mungabatsira vanhu nemari yakawanda zvakadii
kazhinji pakaongororwa kuti munhu anonge anowana mari inenge kakuti chikafu chinenge chiita 10 kg pamwedzi saka umwe noumwe mukati memba anopiwa mari inokwana kutenga 10 kg yeupfu kakuti yechibaga
ko hapatyirwe here nyaya yekuti vamwe vakapiwa mari idzi vanoguma voenda kundari
zviri kunzi izvozvo hatibatsirei vanhu kuti vanhu vagone kuziva zvinofanira kubatsira nemwe nguva hamugoni kuramba muchingobatsira kana muchinge muchifunga kuti vanhu vanogona kunonwa doro asi nyaya ipo ndeyekuti munhu kana apiwa mari ngaazive zvokuishandisa ende kazhinji tinonyanya kuti pakadero toda kuti vana amai vatotarisira kuti ndo vanonyatsoziva dambudziko romubano vanofanira kuzotora mari zvacho
patsvakiridzo yamakaita panzvimbo dzinoda kubatsirwa nechikafu nezvimwe ndekupi kwamuri kutarisira kuti munge muchipinda
kwati kutarisira zvino kwakanyatsokonfirmwa namapartners edu ichimanimani nematopo kuri kwati kubatsirwa nevecfgp but kwewsp havasati vakonfirma zvavo but kuna mamadistatichawana futi atofanira kuve tizobatsira I think kumbire nekuchipinge